chirongwa chezek chekuti veruzhinji vatarise kana mazava ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazava avo munzvimbo dzakaziviswa nekomishoni inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazava avo panhare mbozha dzavo pachikoro chemhofu primary school chiri mumusha wehighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararova nhongonya, uye ongororo yaitwa neStudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yaburitsa pachena kuti vanhu vanga vatarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa neStudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wevatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amailinda chekeche vati vaita mufambanyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Ndauya kuzoteka zita rangu mvota suru ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangovapa chitupa changu mbovacheka madetails angu my name wase so ndongokurudzira vese vari kumba kuti uyai muzocheka mazita enyu mvota suru uone kuti madetails ako ari correct here kuitira zuva rekuvhota usazoita maproblem.
Mumwe atarisawo zita rake mugwaro iri vaandrew kudzaishe dangare vati vakachinja chitupa asi vaona chitupa ichi chisina kuchinjwa mugwaro revavhoti.
Pandasvika vanapa ndaendizotarisa nekuti ndakachinja chitupa chikagadziriswa zvona zvakakanganisika saka ndasvika ndasindaona hasati zvachinja from the last time pandakambofila fomu saka ndafiliswa zvekare rimwe fomu rekuti zvigadziriswe. I'm hoping since this is a final voters will check your truth pachazosvika kuti tivhote zvinhu zvagadziriswa.
Vadangari vakurudzira vamwe vachigere mudzimba kuti vabude neuwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya vachiti hapana inofurira ivete. Kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekutarisira mazita pamwe nekushayikwa kwegwaro revavhoti nekusashanda zvakanaka kwemichina yezek zvinonzi zvazokonzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomishoni iyi vautoenes laigwana vaburitse gwaro kuvatori venhau vachiti komishoni yavo ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwaro revavhoti. Studio 7 yaedza kubata vasilaigwana kutinzwe zvizhinji asi vatitaurire nemutauri wekomishoni yavo vajustin manyau avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichakadai vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa recitizens coalition for change vaian makoni vakurudzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti iri vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri uye kana risimo owana mukana wekuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station segore rakapera riri kuiswa zvakare kucorrect ward asi riri kunzi ndiri kuHarare North isusu toziva kuti after delimitation Harare North haichisipo saka zvinoreva kuredi kuti izvozvi pane kukanganisika kwakaitika kunofanira kuti kugadziriswe saka tinokurudzira mavoters ese maregistered voters ese azvireve kuaziva mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota enda kumainspection centers ikoko unoona kuti zita rako riripo here zvakare nekusverengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako yeid inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu pf vachristopher mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo asi imwe nhengo yezanu pf kumashonaland west vamunyaradzi ngandini vati vanhu vazhinji vabuda zvino uwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe ese zvehall 5 constituency inosanganisira east north central west nemagunje ndikuona sekuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona ashuarenzi yekuti uri kuno vhota zvechokwadi zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndiri kunovhota unoziva kuti zveshuva ndiri kunokasa ndiri kunoti tsepete tsepete zvakakosha.
Pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti iri zeki iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata zvepurasitiki kana zvebepa zvine mifananidzo yavo kana mapasipoti. Zeki yakaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazavo mugwaro revavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvute 31 asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa nezeki mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatarisirwa kutaura zuva richaitwa sarudzo remusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi kana zuva iri richinge ratarwa veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyore sese vavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.